manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 10/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakwaita family basket re Consumer Council of Zimbabwe even though harina kunyamaderera nemari yakawanda kana nepercentage yakakura stereke kwakonzereswa maonero angu ini
Consumer Council of Zimbabwe yadzivisa nhasi kuti mari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu pamwedzi yakadzika nekuda kwekudzikama kwedhora remunyika.
Chimwe chinhu chataona kuno kuchatafarira ndechekuti environment yaivako kusvika pamaelections aiitwa inge iri very peaceful inge nerunyararo kune makeses mashoma zvikuru akarekodwa ekurwa kwevanhu emaabductions ndekushungurudzwa even kwemaopposition political parties
vanhu vakawanda vomirira kunzwa zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika yekenya Mungwa mudzimai wemuZimbabwe akapiswa nemuchetura weacid kuSouth Africa otarisirwa kurapwa muAmerica mushure mekubatsirwa nezvisvaro zveZimbabwe pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Consumer Council of Zimbabwe yazivisa nhasi kuti mari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu pamwedzi yakadzika nemadhora emunyika mazana manomwe nemakumi matatu nemaviri ane masendi makumi matatu nemanomwe kana kuti $732.37. Izvi zvinoratidzawo kuti yadzika nezviga makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 0.26% musvondo raipera musi wa5 nyamavhuvhu. Sangano iri rinoti kudzikira kwemari inodiwa nemhuri yevanhu vatanhatu uku kwakakonzerwa nekugadzikana kwemusika wemari mutema mumasvondo maviri adarika. Consumer Council of Zimbabwe yatiwo inotarisira vezvitoro kuti vadzikisewo mitengo yezvinhu nekuda kwekudzikama kwezvinhu uku. Muna chivabvu mhuri imwe chete yainge yoda mari inodarika $133,000 pamwedzi uye muna chikunguru Consumer Council of Zimbabwe yakati yakakundikana kubuda nemari yaidiwa nemhuri yevanhu vatanhatu nekuda kwekuramba mitengo yezvinhu ichikwira. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti havaoni vezvitoro vachideredza mitengo nekuda kwekuti mutengo wemafuta waderera, vachiti pane zvakawanda zvinoita kuti vemabhizimusi vakwidze mitengo. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ndakwaita family basket re Consumer Council of Zimbabwe even though harina kunyamaderera nemari yakawanda kana nepercentage yakakura stereke kwakonzereswa maonero angu ini nechekutangisisa tiri kuona mutengo wemafuta edzimotokari wakaderera with effect from 2 August 2022. Gazetted price ye diesel for example i $1.74 yakaderera kubva pa $1.80 muna June. Maonawo zvakare blend petrol yakaderera kusvika pa $1.60 ichibva pa $1.77. Saka that's a significant reduction in the price of fuel. Ende sezvamunoziva mutengo wefuel unoaffecta mutengo yezvimwe zvinhu zvese. Saka fuel yakaderera zvinoreva kuti cost of living inotidereireiwo. Uyewo zvakare makaona mapsonda achangopfuura Zimbabwe dollar yatombo appreciator because iri hayo volatile but exchange rate tamboona icha appreciator izvozvo zvinoaffectawo zvakare mitengo yezvinhu zvinoaffectawo zvakare cost of living saka kuderera kwefamily basket kukunya wakonziriswa maonera angu ni zinzu ilizo zo.
Chiti kwa shakanda hii, Dr. Shitambara, chini chitua erikana wa zino gara chiti kwa ozo kuti marino diwa ne muri ino wana kumbo kwira, ichi zika sa izo zi.
Chiti kwa ichi, makatarisa kwa Mzimbabwe tida asinika zaka siyana siyana zino itika. Kuti mwedzuno shida, family basi kana watibu NPD o yangu ripa level 10,000 mwedzuno ya yadirira. Zino itika, zino wongo dependa ne kuti inflation ni yaga mira se inflation sezo no zi ino meja kukwira kwa zino maikonomi zika zino kukwira ne rate zaka kura zino kona kuita oza gara zino batsira in terms of my real incomes ya wano zino batsira in terms of what an ordinary family would require pa mwedzi wega wega ya kigati family basket wa ya kigati PDL.
Tirikunzwa wewe Consumer Council of Zimbabwe warikukurudzirawo vezvitoro kuti vange vachidzikisawo mitengo nekuda kwekudzika kuri kuitawo zvinhu ikoko. Mungaona here paine chinoitwa naive vezvitoro.
Ku economics nei mashoko kuti normally ma prices they are tick downwards. Zvirava kuti even though ma costs ekugadzira zvinhu akadererei, zvatava takati mutengo wefuel waderera. Asi kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iderere hazviwanzi kuitika, ingatombomire iri pamalevel aire, but tikashoma kuti mitengo yezvinhu iderere. Unless macost acho, for example, macost ekuwana mari kumabhanga, macost marent, mautilities, the cost of energy, ari kukwirawo yayo macost yayo. Saka akakwira ete higher rate than kuderera kwaita ngatiti mutengo wemafuta. Zvinongoreva kuti zvinondongokwira pazvakukwira maybe ne rate inenge iri pasi.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti raendesa zvekare chikumbiro kudare pamusoro reHigh Court mukuedza kuti nhengo dzedare reParamende kubva kubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala veZengeza West navaGodfrey Stole vechitungwiza North vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chikumbiro chitsva ichi chiri kutarisirwa kunzwikwa mudare musi wa 15 Nyamavhuvhu. Vaviri ava nevamwe vatsigiri vebato iri vari kupomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza mushure mekupondwa kwenhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali. Kunyange vamwe vatsigiri vebato reZanu PF vakabuda pamavhidhiyo vachiita mhirizhonga, hakuna akasungwa, mapurisa achiudza Studio 7 kuti hakuna akamhan'ara. Asi vaSikala vanoti kune nyaya dzakawanda dzakamhan'arwa asi hapana veZanu PF vakasungwa. Kuverengwa kwemavhoti kuri kuenderera mberi muKenya, musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kukwikwidzanwa zvakasimba pakati pava William Ruto vanove mutevedzeri wemutungamiri wenyika iyi nava Raila Odinga. Idzi dzinogona kunge dziri sarudzo dzekupedzisira dzava Odinga kukwikwidza uye kave kechishanu vachipinda musarudzo dzekuva mutungamiri wenyika. Munhu anokunda musarudzo anotarisirwa kuti awane mavhoti anodarika zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Zvimwe zvizvarwa zverudzi rwevashona kubva kuZimbabwe zvakatamira kuKenya makore makumi mashanu adarika zvakavhotawo kekutanga musarudzo dzemunyika iyi mushure mekupiwa magwaro eugaro nemutungamiri wenyika iyi ari kusiya basa ava Uhuru Kenyatta. MuKenya pari zvino mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuongororawo sarudzo idzi. Mumwe ari kuongorora sarudzo mutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Excellence muzvare Stabile Dewa. Ngatinzwei huri kure yavaita na Blessing Zulu weStudio 7.
Isusu sewaupe tiri munyika yeKenya mumatakauya nemaaspiring women leaders ari kukontesta muZimbabwe muna 2023 anobva kumabvuku, kumasvingo, rurao nekugwanda kuti vauye kuzodzidzawo nekuobserva maelections vachiona zviri kuitwa nemamwe madzimai muno muKenya. Mibi chengotanga kutaura chatanotisa ndechekuti former presidential candidates aripo apana mudzimai
izvozvo mukati zvakasiyana sei nezvatakaona muZimbabwe musarudzo dzapfuura dza 2018
zvinhu zvakatosiyana nekumusha mukatarisa muna 2018 taitova nemadzimai akati one day akakontesta sema presidents but as we're not from a running mate out of former presidential candidates 3 vavo vane marunning mate madzimai zviri zvinhu zvatinokurudzira asi tikatarisa paperformance yemadzimai ese ari kukontesta inenge yakatidzikirei mbijana pane zvanga zvichitarisirwa kunyanya madzimai echidiki vashoma zvikuru vataona vasumuka vachikontesta vachikontestawo maleadership positions ai because pari kukontestwa mapositions anosvika 6 president county my constituents, my governors, my senators, never women representative. So tangona shakare seku Zimbabwe madzimai mazhinji arikungo kontestana ku women representative.
Zvii zvimwe zvamaonawo musarudzo idzi zvamungati zvinoyemurika.
Chimwe chinhu chataona kuno kuchatafarira ndechekuti environment yaivako kusvika pamaelections aiitwa inge iri very peaceful, inge ine runyararo. Kune makeses mashoma zvikuru akarekodwa ekurwa kwevanhu emaabductions ndekushungurudzwa even kwemaopposition political parties zvinhu zvatinokurudzira kuti maelections angoitwa murunyararo chimwe chinhu chatanotisa kuno yakafanana nezeki yedu inonzi independent electoral and boundaries commission mukatarisa zviri kutaurwa nevanhu vekuno Kenya vashoma zvikuru vari kushoropodza commission iyi
nechikonzero cheise maonero enyu muzvaredhio
tinangoti vanhu vacho vakawanda muno nyangwe vekuruling party kana opposition vanoika kuva netrust mucommission yavo kuti inokwanisa kuita basa rekurana maelections in a free and fair manner so tangotarisira kuti yanguve yekuverengwa kwemaresults kuti vachangokontinua sezvavanga vachingoita nguva yese hatina kuona vanhu vanyatsobuda vachiratidza kupokana necommission iyi sezvatinonyanyoona zvichiitika kuZimbabwe chiri chinhu chinenge chakanaka because chinobatsira kuti vanhu vatambire zvinhu zvinobuda musare uye zvatina kuonawo masoja achipindira mumaelections ekuno kuKenya zviri zvinhu zvakanaka zvinokurudzirwa and tinongovimba kuti zvichangoperawo zvakadaro pasina kumbunyikidzwa kwevanhu kuti vavhotera ani chimwe chinhu chatadzidza kuti mapolitical parties ekuno kwanonyanyofoma macoalitions anosanganisira madzimai vanhu vekumaareas maregions maethnicity akasiyana-siyana vachibatira pamwe chete kuti vawedzere maresults avo
zvii zvamuri kuonawo zviri kubuda musarudzo pane zvaverengwa kusvika pari zvino
pane tuma presidential candidates vaRaila Odinga neva Ruto pakati pavo ndopari kuratidza kuti pane competition yakanyanya izvi zviri kutoomesera vanhu vakawanda vatinoti mapolitical analysts kuti vakwanise kutaura kuti ndoupo vanofunga kuti achakunda
mutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Excellence muzvare Stabile Dewa vari parunare kuNairobi Kenya naBlessing Zulu Studio 7 Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai anenge achishungurudzwa rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo vanoti vari kufara nekukwanisa kubatsira muzvare Primrose Ruocha avakadirwa muchetura weacid kumeso nemurume wavo vari kuSouth Africa kwavaigara vakatsva zvakaipisisa muzvare Dondo vati vabatsira muzvare Ruocha kuti vawane rubatsiro muAmerica Vanoti vakawana rutsigiro kubva kune zvizvarwa zveZimbabwe pasi rose nechimwe chipatara chepamusoro cheMayo Clinic chiri muMinnesota chichange chigadzirisa huso hwamuzvare Ruocha mumavhiki anotevera. Muzvare Ruocha vakatowana mapepa avo ekufambisa nezuro. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Dondo nezvenyaya iyi.
Ndinonzwa kufara kubatsira muzvare Ruocha Primrose. Aka dirwa acid nemurume wake wanga achisiyana naye ari kuSouth Africa. Takatumirwa nyaya yake nemasocial lights anosanganisira iwo Smelly nevamwe. takamu wanira anachiremba kuno one of the best hospitals in the world inonzi Mayo Clinic iri kuno kwandinogara vakatiwo vanomubatsira kumudzosera chiso chake zvakare nekuti asidi yakamupisa maso ake avharika saka ati kunzwa kufara kuti Primrose atanga ari kuwana chiso chake back
imi muri kubatsira sei mudzimai uyu uyezve klinika ya achange achirapwa ichange iri kuda mari yakawanda sei ichabva kupi mari
ina hapana mari yakambowana ndakanyanya kushandisa pana Supreme nekuti surgery yavo is about $1.3 million US asi chandakangoita kungobata vunhare nekuenda paemail ndichinyora matsamba ndichikumbira rubatsiro ndikangoti program yedu maybe kuda tangoshandisa maybe $10,000-$11,000 yemariyo yakabva kumadhona kuti tinge tiri kuwana kuti sisi vedu vange vari kuuya kuno vachitora matests kumachiremba vekusouth africa hainge isimbori mari yakawanda 1.3 million imari iri kubatsirwa neana chiremba vekuno kumayo saka ndinonzwa kutenda mundibatsirawo kutenda mhuri yezimbabwe ndaitangokwanisawo kuramba tichidanana zvakadaro uyezve ndirakurudzirawo ruzhinji rwezimbabwe kuti dai takwanisa kuwana iye munhu akaita zvakadai kumwanasikana usu iye mukomana anobva kugweru tichange tiri kuteera nenyaya yake aiwaka anofanirwa kunge ari muchitokisi mukomana uyu nekuti zvaakaita izvi kutouraya munhu saka ndikunzwa hangu kufara nekuti chirongwa chedu pumulani Minnesota African Women Against Violence takakwanisawo kuwana wokubatsira Primrose akawana visa rake nezuro achange ari kuuya kuno kuamerica tiri kuzogara naye tichimubatsira tichimusapota vana vezimbabwe vadhoneta mari vari kubatsira kuti ange ari kuwanawo kugara zvakanaka apa anenge ari kuno kuamerica ndichimubatsira nemhuri yangu tiri kufara tichange tichigara naye kusvika apora toonawo kuti vana vake kuzimbabwe vabatsirika saka ndonzwa kufara nekutenda
Vanga vari muzvare Comfort Dondo, mutungamiri wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence, vachitaura naMavelas Mhlanganya weStudio 7 vari kuMinnesota muAmerica. Makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vemuZimbabwe naAmai Naledi Pando vekuSouth Africa vaita musangano wekudyidzana nhasi muPretoria uye panga pachitaurwa nyaya yezvisvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro ekushanda akasvika kumagumo uye zvave kutarisirwa kumanikidzwa kubuda munyika iyi. Vashava vaudza nepfenyu reSABC kuti nyaya yemagwaro eZimbabwe exemption permit yakonzera kusagadzikana muzvisvarwa zveZimbabwe zviri kushanda muSouth Africa asi vakati zvinofanira kuremekedza mitemo yemunyika iyi. Amai Pando vati dambudziko rezvisvarwa zveZimbabwe zviri munyika yavo zvisina magwaro rinofanira kugadziriswa vakati patotanga kuita mushandira pamwe wenyika mbiri idzi kumugano wadzo. Mumashoko kuvatori venhau bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa rinoti vaviri ava vari kutarisirwawo kuziya nyaya yechibvumirano chekudyidzana kana kuti Binational Commission. Mukuziya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata murwiri wekodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi mutandiri.
Musangano uyu waifanira kunge uri musangano une chiremera uye wakakosha zvikuru kunyanya panguva yatiri yekuti zvizvarwa zvekuZimbabwe zvine matambudziko akawanda zviri kusangana nawo muno muSouth Africa.
Saka zviza manga muchitarisira kubva kuna vashava?
Chekutanga ndechekuti vashava vaifanira kunge vakazama nepavanogona napo kuti vaunganidze maZimbabweans kana kuti vanzwe zvichemo nematambudziko ari kusanganikwa nevana vemuZimbabwe vari muno muSouth Africa uye kutiwo vanhu vagere muno muSouth Africa vaifunga kuti dambudziko iri raida kuadreswa sei. Zvizhinji panyaya yemaZTP chatozoitika ndechekuti taona kuti vashava vanga vasina kugadzirira zvese izvi.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nemhaka yekuti vakatora macitizens avo ari muSouth Africa for granted. Vaifanira kunge vakavabvunza kuti todii nematambudziko atinawo, zvamunoda kuti tisvitse kuhurumende yeSouth Africa ndezvipi. Tatozonzwa vashava vachitaura kuti aiwa hurumende yakarongedzera kuti igamuchire zvizvarwa zveayo zvinenge zvadisaida kudzokera kuZimbabwe. taona oma efforts ekuzama ku mix ama issues kubatanidzira nyaya yema ZTP nenyaya yekuti maZimbabweans ari mu South Africa ngarege kupara mhosva
sei muri kuti vabvongodza muto
idzinyaya mbiri dzisingafaniri kumbomixwa nani zvake kana kusanganiswa zvikuru nemakurukota ehurumende akaita senyi sawashava nekuti hadzifaniri kusangana maZTP holders hapana evidence inotaridza kuti imbavha kana kuti ndivo mbavha muno muSouth Africa saka hatitarisiri zvakadaro but taona dambudziko iri kuti dambudziko rekuti havana kukoshesa kuda kunzwa zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa pamwe chete nevanomiririra kodzero dzevanhu even vemuno muSouth Africa vacho kuti vanoonawo nyaya iyi maonero api
kuri kuti vanga vakupai mukana zvii zvamanga muchida kuti vakoshese
taifungidzira kuti vashava vaifanira kunge vapusha nyaya yekuti maZTP holders vanhu vashoma-shoma kwazvo tichitarisa vanhu vekuZimbabwe vari kugara muSouth Africa vasina mapepa pane gwara rakajeka raifanira kuti makurukota aya ataurirane kuti toita sei kuti ugaro wezvizvarwa zvemuno muregion kana muAfrica huve hwakagadzirisika matambudziko ari papi uye tomagadzira sei izvo zvina kubuda zvine kujeka mumusangano watanzwa
mukuru munyaya dzekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi mutandiri vari parunare muJohannesburg South Africa na Blessing Zulu Studio 7. Meya vechitungwiza vaLove More Maiko vanoti hurumende inofanira kurumura guta ravo kubva mukuwaniswa mvura neguta reHarare. Guta reHarare racho riri kutatarika kuwanisa vagari varo mvura zvichitevera utadza kutenga mushonga kwekambani yeZimbabwe Phosphate Industries kana kuti Zimfos inosungirwa makanzuru kutenga mushonga kubva kwairi nehurumende. Nzvimbo dzakatenderedza Harare dzakaita sechitungwiza neRuwa dzinowanawo imwe mvura kubva kuguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuziya nezvedambudziko remvura iri Blessing Zulu Studio 7 abata vamaiko.
Chitungwiza senzvimbo yaane makore 43 iripo. Iri nzvimbo zvakare ine the third largest urban population munyika. Yararama makorosa isina painoti payo. Painowana mvura ichimirira nokupuwa kana mvanga vapamba chaipo ukava baba kana mukava mhuri inomirira kuti next door vatange vaguta vozokupaiwo zvinenge zvakaoma. Dambudziko iri ndo rakatasana nechitungwiza.
Saka muri kukurudzira hurumende kuti iite sei vamaiko kugadzirisa dambudziko?
Tinoti kuhurumende nekuti tinoziva izvi hatikutaura zvinhusiko tinozviziva kuti Water Act inomanejwa neMinister of Water. Zvakare maWater Rights ari muhofisi yemutungamiri wenyika. Tinovakurudzira kuti ngavachitora matano ekumeka sure kuti vanhu vechitungwiza vararama kwenguva yakarebesa mukatasa 43 years. Munhu atokura kana ari munhu atokura atone muzukuru. Hatingakwanise kuramba tichirarama nekuenda mberi tisina patinoti pedu tisina senzvimbo seguta nzvimbo yatinoti yedu yekukwanisa kunge tichikwanisa kunge tichiraramira toga tisingamire kutarisira pa next door.
Muri kukurudzira kuti vatarise kunzvimbo dzipi chaidzo kungabve mvura inokwanisa kunwiwa nevanhu vemuchitungwiza?
Hurongwa hwemuda dhemu hwavana makore ngahuchivambwa uchitangiswa uitwe uzadzikiswe. Asi sekuziva kwatinoita nyaya yekuvakwa kwedhamu it's a long term project but in the interim taivakurudzira tiri kukurudzira hurumende kuti dai yakwanisa kuvaka canal inobva nekunana Eastern Highlands uko that canal can take even at least 100 kilometers kubva uko ichiunza mvura yakachena yekuti ikaiswa muna Harava kana kuti muna Sekedemu in the short to medium term vanhu vemuchitungwiza vanenge vane solution. Ende mvura iyi haidi chemicals akawanda, you find it can only be one chemical or two. So we are saying kuti kuhurumende whilst vachipesua whilst they can start to pursue the Muda Dam project, ngava achiitanga kuvaka canal or canal inobva nekumanika land, iyo kwanisa kutanga kutundira mvura.
Inenge ichienda kupi mvura iyi vamaiko?
Muna Harava naseke dam Chitungwiza senzvimbo ine the third largest urban population ikwanise kuzviraramira iri yoga isingatarisire kubva kune vamana baba vekunext door kana kuti kumabhururu enext door. Ndo zvinhu zvoga zvingatibatsire kuti tikwanise kudhila nedambudziko remvura ratinetsa mukati menzvimbo ino. Mukada kucheka even munguva yecovid zvaive zvakaoma kwazvo kuti hatingararami nezvibhorani mukati muno munzvimbo yemaguta. Nyaya mvura inotobuda patepi ndo zvinhu zvatinotarisira, ndo zvatinoshuwira especially mu21st century ino, especially takatangana nemavision 2030 or vision or agenda 2063.
Meya vechitungwiza va Love More Maiko vari parunhare muchitungwiza na Blessing Zulu Studio 7. Mutungamiri webato runopikisa Citizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vari kukurudzira kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vapiwe mukana wekuvhota vari munyika dzavagere. Izvi zvinotevera kuvhota kwakaita vana veKenya vari mhiri kwemakungwa musarudzo dzakaitwa neZuro. Mukuzeyawo nezvenyaya iyi tabata mutungamiri werimwe bato runopikisa rePatriotic Zimbabweans vachaos muchineripi Mutama vagarawo vachikurudzira kuti vana veZimbabwe vabvumizwe kuvhota.
Inyaya yakanaka chaizvo yekuti hurumende yeKenya yakapa mukana kune zvizvarwa zvayo zviri mhiri kwemakungwa kuti zvivhote, nekuti tinoona kuti vakaremekedza kodzero dzinopiwa zvizvarwa izvi nebumbiro remutemo renyika yemuKenya. Zvekare vakaremekedza bumbiro reHuman and People's Rights reAfrican Union, zvekare neHuman Rights Charter United Nations inokurudzira kuti zvizvarwa zvepasi rose zviwanikwe zvichisarudza vatungamiriri vazvinoda munyika madzinogara, kana kuti kungave kunyika kwavari kupotera kana kuti kwavari kushanda vari mhiri kwemakungwa.
Tinozwa kuti zvizvarwa zveKenya zvinosvika kana kudarika mamiriyoni maviri zviri kunze kwenyika iyi, asi vanhu vanokwana kuita zviuru gumi nemazana mana nemakumi mana nevana ndo vanonzi vakakwanisa kunyoreswa kunge vachivhota. Zvii zvamungataura tichitarisa musiyano iwoyo wekuti vanhu mamiriyoni mairi vari kunze kwenyika asi konyoreswa kuvhota vanhu vanongodarika zviuru 10,000 chete?
Ndinoona kuti inhau inoenderana nenyaya yekuti registration yekuti vanhu vanokwanise kuvhota kana kusarudza vatungamiriri vavanoda musarudzo dzemuKenya ndo inofanirwa kusimbiswa kuti vose vari mhiri kwemakungwa vawanikwe vachikwanisa kuvhota.
Zvii zvingadzidzwawo neZimbabwe Electoral Commission paurongwa ihwohwu hwekunyoreswa kuvhota nekuti vari kunze kwenyika vanga vachikwanisa kuvhota hwakaitwa neboard inomirira sarudzo muKenya?
Tichitarisa sarudzo idzi dzemuKenya tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission inokwanisa kudzidza zvekare kuti iwanikwe ichiita registration yezvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa kuwana mukana wekuti zvisarudzo zvatungamirwa zvinoda musarudzo dzemuZimbabwe dzinouya zvingave goro rinouya kana kuti pamberi apo nekurarama kwatinoita munyika yedu yeZimbabwe. Handione kuti zvizvarwa zvemuKenya zviri kunzi zvakanwa zvichivhota zviri 10,000 asi vose vari mhiri kwemakungwa vachisvika 2 million zvinowanikwa zvichikanganisa hurumende dzemuAfrica kuti dzipe kodzero yekuti vana vemunyika dzavo vari mhiri kwemakungwa vanhu vachivhota. Nekuti tikatarisa nyika kaita seRwanda inowanikwa ichibvumidza kuti zvizvarwa zvayo zviwanikwa zvichivhota, iri kutoti iyo mudhorobha rega rega riri mhiri kwemakungwa rine zvizvarwa 40 kuchange kuchitwa polling station kuti vawanikwe vachikwanisa kuvhota.
Bato renyu rinozivikanwa nekuve pamberi kurwira kodzero dzevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vange vachiwaniswa mukana wekuvhota vari munyika dzavagere. Masvika papi nehondo iyo yekurwira kodzero idzodzo? tinotenda mutungamiri webato rinopikisa repatriotic Zimbabweans vaCharles Michine Ripi Mutama anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusemina mutungamiri Nkomo.